Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sanga zvakare manero anasi uri musi wechina gunyana 17, 2020. Makateerera kuStudio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 7598. Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanoti vashamiswa zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mari dzavo kutanga gore rinouya. Sangano reHuman Rights Watch rinoburitsa gwaro rinoshora zvikuru mirizhonga inobata vabvakure vari muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 7598 zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nevaviri kana kuti 22 vaine chirwere ichi. Pavanhu ava vanhu makumi maviri nemumwe kana kuti 21 vagara vari munyika, mumwe chete ari munhu akadzoka kubva kuSouth Africa. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi nezuro, izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224. Vanhu vapona kubva kuCOVID-19 kusvika nezuro manheru vanonzi vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana masere ane makumi maviri nevatatu kana kuti 5823. Izvi zvakasiya vanhu churu nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 1551 vachiri kurwara nechirwere ichi. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu nezviuru mazana nezvipfumbamwe kana kuti 30,109,000 vabatwa nechirwere ichi, icho chaurayo vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nezvitanhatu kana kuti 946,000 pasi rose. MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana masere nemakumi matatu nezvitatu kana kuti vanodarika 6,833,000 vabatwa nechirwere ichi, icho chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nechimwe kana kuti 201,000. Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanoti vashamiswa zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mari dzavanobhadhara kutanga gore rinouya, asi pasina kuwirirana kwati kwaitwa pakati pevadzidzi neutungamiri weUZ. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Sangano rinomirira vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe Student Representative Council rinoti rashamiswa nechiziviso chabuda padande mutande reUniversity of Zimbabwe chichitaura nezvenyaya yemari dzichange dzave kubhadharwa nevadzidzi kutanga gore rinouya. Mutauriri weSRC yeUZ vaWatson Mavura vanoti vashamisika nezvaitika sezvo vasina kuvhumirana izvi nevakuru vakuru vepaUniversity pamusangano wavakaita nezuro.
Yeah, this is a total different because yesterday we had a Senate meeting happening. And chakawira na kuti tishambo unza ma proposals. But we are actually shocked in this way. Chika sandato mwenimbo confirm mwati. Ucho kwa adiri zukufamba se.
Mumwe mudzidziwe pachikoro ichi nyasha dzashendoro. Ano ti akashika mazwa. Nezwa itika izi achiti vadzidzi vakawanda vachaomerwa nekubhadhara mari idzi.
Inise mudzidziwe pa University of Zimbabwe. Na waya chanzwa iye kuti fizi ya kuizwa. Inochirwadza zvikuru nekuti vabereki vedu havapiwe mari muma US. Saka kana vasingapiwe mari muma US hazvigoni kuti hurumende ikwidze fees vachiisa mari yacho muma US because hakuna kwavanokwanisa kuwana ma US iwayo nekuti haisiyo yavanohora.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union ZINASU takudzwa ngadziore ati mari dziri kutaurwa neUZ dzakawandisa uye vabereki vavo avo vari kutambira mari yemuno havadzikwanisi.
Zvinhu zvinotitadzisa kuti tione kumberi nedzidzo. Saka tishange tiripo toita make sure kuti tavapa policy position yedu seZimbabwe National Students Union. Tavaona taenda kunoona mukuru webazi rezvedzidzo minister tomutaurira zvataakuita kana zvikuru kutora matanho kuenda kumatare dzemhosva tichaita zvese kuona kuti tazama nepatinogona kuti inzwi redu rinzwike sevadzidzi.
Asi gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro Professor Amon Murwera vaudza Studio 7 kuti hapana university yati yapuwa mvumo yekukwidza mari yechikoro. Vamurwira vati nhaurirano dzekuti mari yechikoro ichakwira zvakadini hadzisati dzatombotanga.
Kana hatisati tatanga kutaura zvemafizi tushen hatisati tambotaura pamusoro remafizi unogona kunge uchiona fake news.
Masangano anomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro anoita musangano nevanotungamirira zvikoro izvi kana kuti senate obvumirana kuti mari inokwira zvakadii uye zvavanenge vabvumirana zvinofanira kutambirwa nehurumende mari iyi isati yakwidza. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reUZ pataenda pamhepo. Pasi pechiziviso chiri padande mutande rayo zvidzidzo zvine mari yepasi zvinenge zvave kuita madhora mazana mashanu ekuAmerica. Zvidzidzo zvine mari yepamusoro zvichiita madhora mazana masere ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano reHuman Rights Watch raburitsa gwaro rinotaura pamusoro pekushungurudzwa kwevanhu vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa. Gwaro iri rinoti zvizvarwa zveSouth Africa zviri kupomera vabva kure mhosva yekuvatorera mabasa avo, umbavha, upfambi nekukonzera kuti hurumende yeSouth Africa ipedzere mari yayo pakuchengeta vabva kure ava ichisiya zvizvarwa zveSouth Africa zvichitambura. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembeko yeAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti hurumende yeSouth Africa inofanira kuona kuti kupiswa kwedzimba, kupondwa nekushungurudzwa kwevabva kure zvikuru sei vanotyaira magonyeti kwamiswa zvachose. VaMavhinga vanoti sangano ravo rinokurudzira kuti nyika dzakaita seZimbabwe dzigadzirise mamiriro eupfumi pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu kuitira kuti zvizvarwa zvenyika dzakadai zvisapinde muupotere mune dzimwe nyika. Tatadza kubata munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana pamwe chete negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vanga vasingadaire nharembozha dzavo. VaMavhinga vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti gwaro iri vachariendesa kuhurumende yeSouth Africa, kuUnited Nations, kuSADC pamwe nekuAfrican Union.
Takaita tsvakurudzo iyoyo tikaona kuti zvechokwadi vanhu vanobva kune dzimwe nyika vari muSouth Africa vari kubatwa nekusere kweruoko, vari kushungurudzwa, vari kurohwa, vachipazirwa misha yavo, vachipazirwa zvitoro zvavo. Zvapera izvozvo, mapurisa ari kutarira kurutivi, haasi kutambira nyaya dzavo, haasi kuferefeta zvakakwana.
Makawanei mutsvakiridzo iyi uye mukaitei nezvamakawana?
Tapedza tsvakurudzo iyi takabudisa gwaro ratiinaro ratiri kuda kushandisa iko zvino kutura kuutungamiri weSouth Africa kumapurisa, kumukuru wenyika, zvakarewo kutaura nemasangano anosanganisira reSADC, reAfrican Union nereUnited Nations kuti vaone vaise musoro pamwe chete vagone kuwana nzira dzekupedza dambudziko riri kuSouth Africa rekupondwa nekurohwa kwevabva kure dambudziko rechirwere chinonzi xenophobia chekushungurudza vabva kure.
Munofunga kuti hurumende yeSouth Africa ingatambira zvamakawana mutsvakiridzo yenyu here?
Hongu hurumende yeSouth Africa tinotarisira kuti inotambira mashoko edu sezvo yagara iine hwaro hwekugadzirisa dambudziko iri hwenational action plan to combat xenophobia. Asi dambudziko guru nderekuti hapana chiri kuitwa chinobatika. Pari kusiyiwa neSouth Africa ndepekuti kana vachinge vateerera mashoko ekurudziro yekuita zvakanaka havasi kuzozviita. Ndopatiri kuda kuti tirambe tichikurudzira kuti South Africa nedzimwewo nyika varambe vachisimbisa shoko rekuti nyaya yexenophobia yekuvengwa kwevabva kure muSouth Africa nekushungurudzwa kwavo nekurohwa kwavo nekupondwa kwavo inofanira kuti ipere zvachose.
Imimi seHuman Rights Watch zvamunoda kuti zviitwe ndezvipi?
Tiri kukurudzira hurumende yeSouth Africa kuti ikonzere mapurisa eSouth Africa kuti vaite basa sebasa panoitwa mhosva yekurova kana kupaza dzimba dzevabva kure varenge vari muSouth Africa. Vanhu ivavo ngavasungwe. Kugadzirisa matambudziko kuchamhembe kweAfrica kuitira kuti vanhu vasarambe vachitiza nyika dzavo vachitsvaka upoteri kuSouth Africa. Nyika dzakaita sana Zimbabwe ngavabatsire kugadzirisa matambudziko ari muZimbabwe kuti vana veZimbabwe vasarambe vachitambudzika vachimhanya kunotsvaka upoteri kuSouth Africa kana kune dzimwe nyika.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vachitaura vari parunare kuCambridge kuBritain naTanonoka Wande weStudio 7. Vanhu vakawanda vari kufarira danho ratorwa nehurumende rekubvumidza kufamba kwemaduta vanhu pakati pemaguta. Mutoreri wenhau Loida Moyo anotipanya inotevera.
Kubvumidzwa kwemabhazi kutakura vanhu vachipinda nekubuda mumaguta kwaunza mufaro mukuru muvanhu vakawanda. Mumwe mugari wekwaMutare vaBenjamin Murove avo vanoita basa rekutengesa pamusika vanoti vanotambira nemufaro kuvepo kwemabhazi anenge achitakura veruzhinji pakati pemaguta, uye vanotarisira kuti ange akaderera pamutengo kwete kudhurirwa kwavaitwa nevamwe vaitakura vanhu.
Oraya, isu tinongoti zvese tinozvitamugamuchira tichiti zvimwe zvichatitunhurirawo zvimwe zvinhu zvanga zviri akatotomera, nekuti waida kuti pakukwira kuenda kune imwe city kana wabudiwa nenhamo unotobata mari yakasipa kuti tsvama motika achanoda chaja zvekuma 20 years. Saka mabhazi tautonangisa kutoti zvimwe anokwanisa kuti dzikira sezvo hurumende yati zvidziki.
Vamurove vanoti pakufamba vange vachinetseka zvikuru sezvo vari munhu anotenga achitengesa zvirimwa nembatya. Vanoti vanoda zvakare kuti pachengetedzwe utano kuvanhu nekutevera mitemo yakatarwa pakudzivirira kupararira kweCovid-19.
Ngokumbira kuti ngavaitewo mitemo yavo yakati simbei yekuti munhu ngaasangoti opindamo asina masiki ba. Munhu ngaapinde mane masiki.
Mumwe mugari wekwaMutare amaitsitsi munemo vanoti kuwanda kwezvekufambisa kuchabatsira vazhinji vanga vachinetsekana nekufamba panguva ino.
Awa zvakandandota zvakanaka baboi. Zvakanaka kuti mabhazi akufamba zvinhu zvakuyevedza korona.
Amai Cecilia Dirwai vanoti mabhazi aya anofanirwa kuwedzerwa kuitira kuti vanhu vasamanikidzane pakuashandisa uye ave nemuripo usingaomeri vanoshaya.
Saka doti kana ari mazupuka chingavati chichiti wanziro mutengo woramba uri stable. Uregerera ngamba ungori kuti nhasi bhazi rakwira mangwana rakwira mangwana rakwira tisina price yacheo. Hurumende ngaitisire price kuti kana iri muTare tuHarare price yakati atikwidzira mutengo tori uwana kwekuripota. Noti ichida kufamba vamwe tichida kufambira zvenhamo kana kuendawo kuna vabereki kumamisha. Tiri kumamisha kwakakure kure pambacho tutadza kuenda kuna vabereki nenyaya iyo yemabhazi yemitengo ngavatigadzirire pamitengo papa.
Amaidirwai vanotiwo sezvo vanhu vava kufamba nzendo refu zvakakosha kuti munhu wese anoshandisa mabhazi aya ange akazvidzivirira kuitira kuti chirwere checovid-19 chisapararire.
Vangofanana nemunomu tiri kunzi social distance. Asi social distance haisi kuitika mumabhazi malocal acho. Mabhazi edu mashoma vanhu takawanda. Saka mabhazi ekure ngavatisanitize voita social distance mumabhazi acho iwayo. Saka tiri kuti mabhazi ngaawande ndoti social distance imaintaineke.
Hurumende yakazivisa nemusi wechipiri kuti mabhazi anotakura vanhu pakati pemaguta achange obvumidzwa kufamba senzira iri kurerutsira kufamba kwevanhu zvikuru vana vezvikoro apo zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Damoyo.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. South Africa iyo inova nyika iri kuvhiringidzwa nechirwere cheCOVID-19 munyika dzemuAfrica zvakanyanyisa yakwanisa kuramba yakasimba zvitevera kurohwa kwayakaitwa nedenda iri. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakataura izvi mushure mekunge hurumende yavo yavhara nyika kwemwedzi mitanhatu. VaRamaphosa vakanyevenutsa kuvharwa kwenyika kuitira kuti idzokere pamashandiro ayo COVID-19 isati yapinda munyika iyi. Ukraine naAmerica dzaparura urongwa hwekuita mushandira pamwe pakudyidzana munyaya dzemauto. Izvi zvaitika nhasi mazuva maviri mushure mekunge Russia yatangawo urongwa hwemauto hwekushanda pamwe chete nenyika dzakapoteredza Belarus. Muzinda weAmerica muKiev unoti mauto emuAmerica ari kutungamirira urongwa hwerapid trident pedyo neYarov pedyo neYavoriv kumawirira kweUkraine uye urongwa uhu hune mauto zviuru zvina anobva kunyika 10. ZANU-PF iri kuita musangano weExtraordinary Central Committee mangwana uyo uri kutarisirwa kuzeya nyaya dzenhaurirano dziri kukurudzirwa neANC yekuSouth Africa asi dziri kuramba kutambirwa nevamwe vakaoma musoro mubato iri. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nematambudziko akatarisana nenyika dzakawanda pasi rose nekuda kwechirwere cheCOVID-19 zvinonetsa kuti dzimwe nyika dziite chidokwa-dokwa chekugadzirisa zvinhu zviri munyika. Zvinhu muZimbabwe zvakaita manyamamire nerongo. Vakawanda vari kutarisira kuwana chouviri kubva mukurima asi mbeu iri kudhura zvakanyanya. Kuzvipatara hakuna mishonga kana michina yekurapa chirwere chegomarara uye mamwe makirinika ari kuvharwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Vaimbova, mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Assembly for Restoration and Empowerment kana kuti DARE, vaGilbert Dzikiti, avo vave nhengo yeZANU-PF uye mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHlatshwayo kuti matambudziko enyika angagadziriswa sei.
Isusu tofanira kutaura nenzwi rimwe chete, tomira semusamba mwenda sevana vaZimbabwe toti enough is enough. Takufanira kutora gwara iri ndatofanira kutora. Ndosaka muchinzwa isusu semDC Alliance nemadzi chechi muri kunzwa vakataura kuti panofanira kunge pane nhaurirano, panofanira kunge pane nhaurirano yekuti tobva papi toenda papi. Kana vamunangagwa nezanupf yavo vachisingirira vachiti tine Pollard, zvinhu zvisina kuratidza kuti vanoda kuti zvive zvichifamba zvakanaka, yatoti genuine dialogue. Panofanira kunge pana mutongi gava usadivira vakarerekera. Ndosaka muchiona kana vemachechi vakatidana vakati zvakati tinoenda pane kuti tinodaidzwa nezanupf, nokuti zanupf ndodambudziko ratinaro. Tabva kuita nhaurirano taakuenda pane chimwe chidano chekuti taakuti tofamba sei. Taakufanira kuita atransitional authority, atransitional mechanism inoiswa ine zviga zvekuti tinofanira kuita izvi neizvi neizvi neizvi. Mareforms anofanira kunge arimo munyika, maelectoral reforms, economic reforms, masocial economic issues anoadreswa ne transitional mechanism inenge yaitenderwana yaiswa papanzvimbo. Zvinhu zvofamba mberi zvakanaka. Then zvoipa tine matimelines ekuziva kuti tiri kusvikira apa, tichipedza izvozvo toenda kumaelections.
Vadzikiti, munoti kudii? Hanzi ZANU-PF ndiyo nzambiringa munyemba.
Ndichidzika nemashoko avahlasi vayo, ndinoona kuti dambudziko guru ratinaro ndiroda kunzwa kuti inzwaini. Vanhu vakavhota vakapa ZANU-PF 2/3 majority in parliament. Ava veopposition, they are a minority in parliament. Zvino the minority cannot invite the majorities. Saka chiripo chokwadi ndechekuti isu newandudu ZANU-PF takaona zvakakodzera kuti tisi vari kutonga zvakare kuti kunge kune chirongwa chePoland. Tikati aiwazve, nyango vatadya maelections pasarudzo yapfuura, ngavauye vagare nesu patafura tiwane kukurukura nhau dzekuti Zimbabwe irambe ichienderera mberi. Hatina kuti gatikurukurei nhau dzeelection yapfuura nenyaya yekuti takawina zvino mutsindo with 2/3 majority. Takati ngatikurukurei other issues dzinoita kuti tirambe tiri in conversation tichitaura kuti nyika yedu yeZimbabwe iri kuendepi, kupa tiri kuda kuti tibatsirane nepapi with a progressive opposition. Zvinova ivo zvavakashaya kutambira. Nhasi uno ndopo ndonzwa vahlasi ayo vosimudza wavo muromo kutaura kuti dai paita umwe urongwa kuti titaurirane zvakare wavanoda ivo
vashachwayo hanzi munoreva nepasipo vanhu vakataura vakati vanoda ivo ZANU-PF musarudzo
ndofunga mhuri yeZimbabwe yazvionera pamhino sefodya kuti nyaya tataura iyaya kuti dambudziko ratinaro itori leadership isikadi kuteerera ndofunga zvakanyatsobuda pachena nekutaura kwaita mukomongo kuti ivo ndo vanotoziva kuti zvinhu zvakamira sei ndosaka muchizoti havana crisis muZimbabwe inyaya yekuti ivo vakagarika havanei nazvo kuti muzvipatara hamuna mishonga madhokuta haasi kupiwa mari nekuti ivo vanokwanisa kuendesa vanhu vavo vanonge varwara kuchina mari dzacho vanadzo isu tinotambura tinenge tisingakwanisi kuita izvozvo and issue yekutoti vanhu vanorambidza kana kuma neighbors vada kuti aone kuti problem iri kumbochema vanhu ndeyei woti musanzwa because kana munhu achema neighbor yanzwa kuti pamba pachema mwana yako unobvunza mwana ari kuchemei wakuramba kuti vasabvunza mwana iyeye vasataura nemwana iyeye ndo zvinoda kuratidza kuti pane zvauri kuita kumwana
vadzikiti sevarume vakuru hatingaswerere kuvhiya katiyo petai chirongwa chedu
kubva chivambirwo chavo musangano wenyu vahlasa vemdc hamusati mambobvuma kukundwa election pamunohwina mumaguta munopembera muchifara kwazvo pamadyokwa kwaseke muita dambudziko isu tinoti tinotanga kugashira zvabuda musarudzo nekugashira zvataurwa nevana vezimbabwe totangira ipopo tichienderera mberi izvi zvenational transitional authority zviroto izvi
avo vanga vari nhengo yeZANU-PF vagilbert dzikiti manzwa zvekare kubva kumutedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford hlachwayo vaviri ava vanga vari parunare muHarare vamwe vevanhu vari kugara pane imwe yemakamba ari kuchengetwa vanhu vakaparadzirwa dzimba nedutu mupengo recycloni dai kuchimanimani vanoti vari kurarama upenyu hwakaoma uye vanoda kuti hurumende ivatsvagire pekugara pakanaka nekukasika kudzanai musengi akashanyira nzvimbo iyi munguva pfupi yapfuura ndokuti panyaya inotevera
sangano rinomirira vadzidzi vepauniversity of zimbabwe restudent representative council rinoti rashamiswa nechiziviso chabuda padandemutande reuniversity of zimbabwe chichitaura nezvenyaya yemari dzichange dzave kubhadharwa nevadzidzi kutanga gore rinouya mutauriri wesrc yeuz vawatson mavhura vanoti vashamisika nezvaitika sezvo vasina kubvumirana izvi nevakuru vakuru vepauniversity pamusangano wavakaita nezuro
and takawirana kuti tichambounza maproposals but we are actually shocked nezvinotoitika saka ndatombonimbokonfirma confirma kuti ichokwadi here zvekufamba sei
mumwe mudzidzi wepachikoro ichi nyasha dzashendoro anoti akatyamadzwa nezvaitika izvi achiti vadzidzi vakawanda vachaomerwa nekubhadhara mari idzi
ini semudzidzi wepauniversity of zimbabwe nawo yatanzwa yekuti fees yakwidzwa inochirwadza zvikuru nekuti vabereki vedu havapiwe mari mumaus saka kana vasingapiwe mari mumaus hazvigoni kuti hurumende ikwidze fees vachiisa mari yacho mumaus because hakuna kwavanokwanisa kuwana maus iwayo nekuti haisiyo yavanohora
mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro rezimbabwe national students union zinasu takudzwa ngadziore ati mari dziri kutaurwa neuz dzakawandisa uye vabereki vavo avo vari kutambira mari yemuno havadzikwanisi
zvinhu zvinotitadzisa kuti tiende kumberi nedzidzo saka tichange tiripo toita make sure kuti tavapa policy position yedu seZimbabwe National Students Union tavaona taenda kunoona mukuru webazi rezvedzidzo minister tomutaurira zvataakuita kana zvikuru kutora matanho ukienda kumatare edzimhosva tichaita zvese kuona kuti tazama nepatinogona kuti inzwi redu rinzwike sevadzidzi
asi gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro profesa amon murwera vaudza studio 7 kuti hapana yunivhesiti yati yapiwa mvumo yekukwidza mari yechikoro vamurwira vati nhaurirano dzekuti mari yechikoro ichakwira zvakadini hadzisati dzatombotanga
kana hatisati tatanga kutaura zvamafizisitushena hatisati tambotaura pamusoro
masangano anomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro anoita musangano nevanotungamirira zvikoro izvi kana kuti senate obvumirana kuti mari inokwira zvakadii uye zvavanenge vabvumirana zvinofanira kutambirwa nehurumende mari iyi isati yakwidzwa Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divire UZ pataenda pamepo pasi pechiziviso chiripadande mutanderayo zvidzidzo zvine mari yepasi zvinenge zvave kuita madhora mazana mashanu ekuAmerica zvidzidzo zvine mari yepamusoro zvichiita madhora mazana masere ekuAmerica ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Yashika nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Kwazuva ivaterere zicharangu ndinoitwa Evanice Munando ndiri mutungamiriri weorganization inonzi Female Students Network Trust. Sangano redu rinomirira kudzoredza vana vasikana vanodzidza vari padzidzo yepamusoro kumacollege nekumauniversities. Panguva ine COVID vana vakasangana nematambudziko akawanda anokanganisa kudzidza kwavo kuti kuenderere mberi. Vazhinji vacho vakatanga kutizira mushure mekunge zvinhu zvaoma. Vamwe vakadzoka kuzonyora mazama avo vakadzoka vazvitakura. Ende tiri kuona sekuti nguva ino yeCovid vana vazhinji vari kumbunyikidzwa, vari kushungurudzwa kuye patinoti sexual harassment. Nenyaya yekuti vari kungofamba mumastreets hapana chimwe chavari kuda chavari kuita panguva ino. Uyezve vadzidzi vechidzimai nevasikana vanenge vari kudzimba vakabva vatanga mabasa epamusha avo vanovatadza kuti vaidzidze zveonline zviri kuita vamwe. Uyezve izvi zvakaonekwa kunzi vana ava vari kutadza kunyatsoita zvidzidzo zvavo yatinoti maassignments pachirungu zvichienderana nevakomana nenyaya yekuti panguva inenge vanenge vachifanira kuita zvechikoro ndopanguva yachinenge vachinotsvaga mvura vanenge vachinotsvaga zvekudya kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka mabasa iwayo akasungirwa kuti vana vasikana vaite anowanikwa achikanganisa dzidzo yevana vari kudzimba. Uyezve panguva ino yeCovid takaona sekuti vana vedu ava vari kushungurudzika zvikuru pane yatinoti mental health nenyaya yekuti vamwe vachaziva kuti chikoro vachadzokera here vabereki vachisina mari dzekuti vasapoti dzidzo idzodzo. Uyezve panguva yekudzidza kuno kushungurudza vari kudzimba vari kushaya zvimwe zvishandisiro zvakafanana nezvekuti mafoni acho anoenda online uyezve nemutengo wedata vakabva vakwira zvizhinji zvinoremera vabereki uyezve vana vasikana vanowanikwa vachidi varivo vanorerekerwa nedambudziko iri.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa che Women's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vadzidzi vepaInvest of Zimbabwe vanoti vashamiswa zvikuru nekuwedzerwa kwaitwa mari dzavanobhadhara kutanga gore rinouya. Sangano reHuman Rights Watch rinoburitsa gwaro rinoshora zvikuru mhirizhonga inobata vabva kure muSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.